Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on December 11th, 2017. And this is Live Talk. I am Kips Dube.
And I'm Jonga Kandemiri.
Tonight on Live Talk, we are talking about President Emmerson Mnangagwa's performance within 100 days.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 meter wave frequency and on the 6065 and 15460 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m.
On the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com, at www.voashona.com, and at www.voaindebele.com.
Thanks for joining us once again. You are listening to Studio 7 Live Talk, and this evening we are talking about President Emmerson Mnangagwa's government and its short-term targets.
According to the state-controlled Sunday Mail, President Mnangagwa and his cabinet are working hard to address many issues affecting Zimbabweans. They include tackling cash shortages, revamping many sectors of the economy, and improving relations with several countries, including the West, which imposed targeted sanctions on former President Robert Gabriel Mugabe and his inner circle.
Indications are that cabinet ministers have abandoned annual vacations in order to identify three target-driven economic projects with a 100-day turnaround period.
Will they deliver within the prescribed time frame laid out by President Mnangagwa, or this is simply politicking in the run-up to crucial elections set for next year?
Yibambe zulukandaba lingalichona njani lapho likhona khona ngapho ke endaweni esijeneyo lo ke ngokhiphs tube okhulumayo ye lamhlanje ke sikhuluma ngamalanga ayi 100 kume ngitha likhulu sikhangela sihlolisisa ukuthi kambe umongameli Emmerson Mnangagwa lo hulumende wakhe bazokwenzelani abantu beZimbabwe sizwile sibili ukuthi uMnangagwa ubesebenza ngempela viki so ubesebenza kathalala singazi ukuthi uzaholiswa mbani kodwa kade chai umsebenzi kuzobuya ke lamalunga edalela eParliament lawo kade sebenza sibili so ke basebenza nje balaloko kuthiwa ngama targets okumele bayenze ukwenzela ukuthi basebenzele abantu beZimbabwe so asikwazi ukuthi bazayinelisa ukuthi bayenzele uZulu akufunayo kumbe yize nje singazi khona ukuthi kungaphumelela yini jonga ubona nje
Gibbs vakuru vakati muromo hauzarirwe nerwizi hanze shoko harivhikwi vanogona kutaura kuti ndo zvavari kuronga kuita mukati memazuva iwayo ari zana kana kuti 100 asi mubvunzo mukuru ndewekuti panobuda here michero nokuti tinonzwa kuti vamunangagwa nechikwara chavo vakavimbisa kuti mazuva zana regai timboona kuti pane zvatingaburitsa here michero vazhinji vari kuti zvinogona kuita asi vamwe vari kuti zvinogona kusaita nokuti vamwe vemakurukota varimo muhurumende imomo vagara vari muministri kana mapazi avari iwayo zvekuti kuti tinzwe kuti vati hatiende kuChristmas kana kuenda kuzororo gore rino nokuti tida kuita target iyoyo zvinhu zvinoshamisa nokuti zvinhu zvavagara vachiita vachikundikana dzimwe nguva saka aiwa isi hatigone hedu kuvati vanoita here kana kuti kwete Gibbs asi ngatitarisirei kuti vanoita.
Yeah, we are lucky that we've got an in-studio guest, and that is Praxedis Jeremiah. She's one of our colleagues here at Studio 7. She has just been to Zimbabwe, and we are told that there are new tarred roads. There is almost everything that is new built within the last 2 weeks. So I don't know about such kind of things. So anyway, what was your impression when you got to Zimbabwe this time around?
Good evening, Zimbabwe. I'm glad to be back, and I'm glad that I got the opportunity to be able to visit Zimbabwe, my homeland. Yeah, I was a bit disappointed because what you're talking about, the roads are only beautiful when you come out of the airport to up to Coca-Cola, Cranbourne, and then after that, it's okay. And then when you go to the townships, There are so many potholes.
Mm-hmm.
When you go to the city center, first street, I was disappointed. It's not as I left it 14 years ago. Mm-hmm. Of course, I was disappointed. And I also missed the Greaterman's store, department store. Mm-hmm. It's no longer there. There's pick and pay. Mm-hmm. But it's well stocked, and you would think that you are in South Africa if you go into the shop. Besides that, barbers, mm-hmm. I was disappointed. It's so dirty. It's not well maintained, and some buildings are not well maintained, but they still stand
mm-hmm.
since they were built by brick and mortar and stones. The roads that you are talking about, I never saw those roads.
Well, is it because of too much traffic, or is they are neglected?
I think to a certain extent,
mm-hmm.
to a large extent, actually, it's negligence.
Mm-hmm.
Because the rainy season is just started. So mm-hmm. we cannot say it's due to rains
mm-hmm.
or the weather or anything else.
Mm-hmm.
I think it's just negligence.
Totarisa PJ, tarisurewa no Zimbabwe, kuti mukati, memazuwa zana. Mapazi hurumende anotarisira kunga aitawo chimwe chinhu chinoratidza muchero. Unofunga zvinobudirira here nemazuva mashoma apinda hurumende nemazuva mashoma awagara kuZimbabwe uchiona zviri kuitika?
Pane mukana wakati pakati pe makumi mashanu vamzana 50% yekuti zvinogona kubudirira pakuitawo 50% yekuti zvinotadza kubudirira. Nekuti chinenge chido chinenge chiripo uye vamunangagwa ndakaona kuti vanoshanda zveshuwa
mm-hmm.
nekuti panotova neimwe story yandakaona ndiri kuZimbabwe kuti matangiro avanoita basa vanotanga na 8 o'clock zvekuti masivu 7s mazhinji vange vachitouya kumabasa nguva dzekuma 10 dzekuma 9 vanavo vakutoonekwa vachiuya kubasa kusendi kuma 7 chaiko.
Mm-hmm.
Saka kushanda chaiko munhu weuya anoshanda uye anotungamirira vashandi vake.
Nxa sisikangela ke PJ imali nyakwazi tula mabhoni nosikonapo, so imali leyo iyasebenza yini kuba isebenzi waibamba swili wabona tenxa umnanga kuyafaka inye kutwani konapo.
Imali yamabhondi notsi ngiyibonile mpela kodwa kuzananzelela ukuthi abantu abaningi ngabayithakazeleli ibond note bayathakazelela i-US dollar ngokwalo. Lalapho ngayathenga uzafumana ukuthi intshintshi abakunika yona bakunika ngebond note usubabuza ukuthi but mina phela ngilinike i-dollar le-US kunganike linganike bathi vele asilayo. Ayitholakali i-US dollar. Itholakala ama-bond notes kuphela.
So abakhuluma ngokufaka iZimbabwe dollar kumbe?
Hayi, abakakhulumi. Ngikhona khona ngale angizange ngizwe inkulumo yokuthi kuzalethwa enye imali ngaphandle kwe-bond note okwamanje.
Yes, ukubamba umlomo khonapho. I think you are hearing what Prophetess Jeremiah is saying. So basically, she actually touched the bond note maybe for the first, second time, third time.
For the first time, yes. I did hold in my hand a bond note.
So I'm told then that we are joined by our second guest, and that is Mr. Lakson Zembe. Mr. Lakson Zembe is an economist based in Zimbabwe. Mr. Zembe, good evening and welcome to the program. Are you there, Mr. Zembe?
Yes, I'm there. Good evening.
Thank you for joining us.
Thank you.
Hey, vaZembe, toku gamchirai pachirongwa.
Tinotenda ndemo tinomu chingamudzaiwo zvakare.
Ndizvozvo. Nyaya tiri kukurukura ndiyo yetarisiro yekuti mukati memazuva zana chikwata chava munangagwa chinenge chichitarisirwa kuti chiratidze kutaiwa. Chine zvachiri kuziva zvachiri kuita chichiburitsawo michero mapazi akasiyana siyana. Chinonzwa mamwe makuru kwatatoimbisa kuti haasikuenda kuzororo rekisimusi zvichidanere nyuye zvakare kuti vanga vachizaisa zviga zvavakazvitemera kana zvavakatemerwa nawa munangagwa. Munoonawo sei danho iroro? Munoona richibudirira here?
Idanho rakanaka zvikurusa rekuti vanhu vane shungu vanozvipira kuti vaite basa, vazadzikise zvinongwa zviripo zvakatarwa nezvinangwa zvoda kuti zvinge zvichizadziswa pamazuva mazana anoterera. Zvoda kuti chiongororwe zvakare ndechekuti muZimbabwe medu nenyaya yemashandiro evanhu nezvavanoita panga paane zviro zvisina kusingafambi zvakanaka kana kuti zvisina kumira zvakanaka. Apa ndiri kureva kuti umwe mushandi anenge ari mushandi muhurumende ane rakazara muhurumende raanofanira kunge achienda achisvika kubasa na 8 pamwe achipedza na 5 kana kuti na 8 ukoko usiku kuti zvinyatse kufamba zvakanaka. Iyeye mushandi iyeye ane purazi zvakare yaakapiwa yaari kunzi arime kurima ritori basa guru rinoda kuti munhu anga aripo nguva yose. Ende tinoonawo zvihangu zvakare kuti vamwe vacho zvakare vari kumakambani zvakare vane mafektori, vamwe vane migodhi. Ndo dambudziko riripo retinaro mumamiriro aita zvino muZimbabwe. Munhu iye munhu wani iyeye ndiye ari kuda kuti aite basa zvakanaka muhurumende maaine basa achibhadharwa sarari yake yakazara. Munhu atiri kumuti aitewo zvakare arime agaone kuti zvafamba zvakanaka kumamigodhi kwainapo futi munhu iyeye tida kuona kuti aite zvashanda zvakadaro. Munhu umwe chete iyeye hazvikwanisiki izvozvo nekuti anogona kungowa panzvimbo imwe panguva imwe chete. Ndo rimwe dambudziko ratava naro tinoda kuti tigadzirise, tinokurudzira vatungamiriri kuti vagadzirise ipapo kuti tida kuti anenge achida zvokushanda opiwa basa rekushanda oita zvobhadharwa zvakanaka. Vari kuda kuita zvekurima kuita samapurazi kaba mapurazi asi vobva vaziva kuti vaasana mapurazi ndorava basa ravo zvizere wavanomukira na 6 mupurazi munomukwa na 5 munomukwa na 4 mupurazi vachipinda mumunda vachishanda. Vanoda kuenda kumakambani kumafektori voenda ikoko, vanoda kuenda kumigodhi voenda ikoko kuitira kuti vanhu vanyatse kushanda zvakanaka. Pari zvino izvi zvekuti munhu umwe chete anomhanyauko abva uku pamwe saka nomuchizoona zvambotaurwa pakunzi vamwe vanozosvika mumahofisi nenguva dzaana 10 kuti ambomhanya kumunda kumunda kwati zvangonzi zvangobatwa zvasiyiwa uku anoda kumhanya kumuhofisi kuti angosvika anzi asvika kubasa amatisa rejista. Ndo rimwe dambudziko ratanaro iroro rinoda kuti rigadziriswe kuti zvinhu zvedu zvinyatse kufamba zvakanaka. Zvangofanana nezvokuti zvakare tikatarisa zvakaita munyaya dzezveutano tinoona kuti dhokota paanezvijari zvakare ane yetinoti laboratoria inoongorora maropa edu nezvimwe zvipo kuti zvakamira sei. Zvakare ane yetinoti
famaenyetenyesa
mushonga
vazembe ndingokubatai muromo vazembe ndokubatai muromo zvishoma. Tine muteereri apinda muchirongwa dzimwe nguva anogona kunge achibva atokanda mubvunzo kwamuri kana kuna Praxidis Jeremiah. Rambai hanyu muripo mozoenderera mberi. Tina vagumbo vari parunhare vari kuZimbabwe. Makadii vagumbo? Aiwa tiri wapenyu, chirongwa ndechenyu, tipeiwo zvamunofunga nenyaya yatiri kukurukurai.
Ndinoona kuti hurumende iripo panguva ino yakapira kushanda simba nekuti mukatarisa izvi mutumbire nyika mazuva ano noona 7 o'clock chaizvo vanenge vakuti vamuri zvatomera kuratidza kutiko vari kushanda zvine simba zvaangazvingaitiki pamwe kore apfuura. Mukatarisa futi zvemuhurumende yedu iripo Mr. What's the name by the way?
Kandemiri.
Mr. Juma Kanemiri. Mkatasa unumende ya kaiso iko shino. Mkatasa mbeyo sasa atipo. Wanu wangu haripo, wanu shanda. Look at the local government minister, Comrade July Moyo. Wakara wachishanda. Rasimba pa unumende pa mpina. Kwa unumende wa kaprufu. Wapanga wakuleba. Mkatasa shanda. Eto wazani vili kuloka government. Kutia kucha chinda. Kupura minister akanga haripo.
I was going to go to the house.
Ya mansion mungai waka mansion ni wali bidoni ni wewe ni utamira mari wewe wana basi eh ni chonga mbere katire zichokwani
eh
1 million unenge waya wana ku
tina praxidis
1 million unenge waya wana ku
vagumbo tina praxidis Jeremiah anga ari ku Zimbabwe tina praxidis Jeremiah na va Zembe vari parunhare mune zvamunga va taudzere tisau taonekana nemi
wari kuno ku Zimbabwe.
Praxidis Jeremiah anga ari kuZimbabwe ikoko akadzoka kuno asi vaZembe vari kuZimbabwe. Asi kana musina hanyu zvekuvabvunza kana kutaura pane zvava kutsinira pane zvavataura toonekana zvedu vagumbo topa vamwe mukana toti maita basi.
Ndiye akakunzwa zvakanaka zvanga aitaura nangozvikira nyacho yapakati.
Ehe. Aiwa hapana chakaipa, hapana chakaipa, ndinotenda zvikuru tichakupa imwe mukana vagumbo. Thank you so much. Mr. Gumbo is saying that this team that was assembled by President Emmerson Mnangagwa is a working team. He says from the minister is what PJ was saying, that the minister is in the office as early as 7 a.m. And the same applies to his team. And he singled out Minister July Mwe, who is the Minister of Local Government, whom he says is a non-workaholic. So he says this team is going to deliver, and that's what he thinks.
Okay, if you have just joined us tonight on Studio 7 Live Talk, we are talking about President Emmerson Mnangagwa's government's performance within 100 days. Now, if you wish to join the show right now, phone us directly at this number, 001-202-619-2077. Don't forget to follow us on Facebook, VOA Studio 7, VOA Ndebele, and VOA Shona. I think we've got some couple of people that are following us. If you can open there, we're going to read some messages. But basically what Chonga, Mr. Mnangagwa is aiming at are serious issues here. So we are talking about what he calls the three target-driven economic project proposal that each minister has to come out with. And they've been given roughly about a few days to actually do it. So maybe some of them are sleeping in the offices, trying to deliver. We don't know that. So then when it comes to Superman Ndwandzira, he has got an outline of exactly what he wants the government to do. And one of those things is money, mobile money transactions.
Transfers, yeah.
So he says he's going to work on that, definitely. Then the Minister of Mines wants to reopen mines, create jobs, and all those kind of things. So then the Minister of Roads is looking at the Bait Bridge, Harare Chirundu Highway Project. This is the project that was being driven by the president. So then when it comes to cash shortages, I think Patrick Chinomasa was very clear about this thing. He said cash shortages are not going to be addressed overnight. So let's talk to PJ here about, you know, some of these things that you actually witnessed, you actually saw in Zimbabwe. In terms of job creation or job shortages, what are people saying?
Before I answer that, Gibbs, I just want to respond to the plastic and mobile money. People have mixed feelings about this because there are so many charges connected with the plastic money and mobile money. So if Mr. Mandiwanzira could come up with rules and regulations that could benefit the users of plastic money and mobile money, that would help quite a lot because the cash shortage is still going on right now. You cannot find any bank that is giving people more than $100 per day. So the cash shortage still continues.
Nansa skangela ke kodwa PJ lapha umnumzana nje namasebhala wathi ama money transactions akanya asekansile kakhulu so nxa sekuqhathanisa leminye iminyaka so abantu bakusebenzisa yini kumbe abakusebenzisi
babanjwa ngamandla ukuthi basebenzise i-mobile mobile money transactions la le plastic money ukusebenzisa amakhadi but lokho bekhala ngokuthi indleko ezikhona imithelo ekhona ekusebenziseni i-plastic money le mobile money inkulu kakhulu ngabe bayehliselwa indleko yangkhona ikanti ke labezitolo labani bani labo bakhala ngokuthi indleko yena leyo ikhona la kibo ikho ke ukuze ihambe indleko yena leyo kumele uhulumende angenele
aha
yeah
so angena kona bachoka
yeah. Maybe we can go back to Mr. Zembe. Mr. Yeah. Zembe ndakuba taimuromo pai muchiendera mberi but ndirogona kudzoka kwamuri ndichikanda muvunzo tinonzwa zviri kutaurwa nemakurukota izvi kuti vanoda kuita kana zvavanotarisirwa kuita vamwe vane zviviri zvitatu zvavari kuimbisa zvimwe zvacho hazvisi zvinhu zvinoda mari here zvekuti vange vachikwanisa kuzozviita yatingati capital
ndizvo zvochaizvo zvose zvinoda kuita zvinoda mari nekuti pane vanhu vanoda kubhadharwa pane zviro zvinoda kutengwa pane zviro zvinoda kuti zvigadziriswe mari haimei paneti inotoshandirwa mune kushanda kwedu zvetinogadzira tichitengesa zvinoita kuti mari ivepo ndochekutanga chechipiri mari tinoiwana kana mari dzedu dzetiinadzo nenyika yose kunana World Bank kunana IMF kune nyika dzese ikauyawo nemari dzichitibatsirawo batsiri kana ine mari tinowana mari saka nevachinamasa zvemari rakati aiwa ngatiirege kutarisira kuti tinongomuka umwe musi mari yaticheketeri yazara zviitikisa izvozvo tinotofanira kushanda nesimba ndechekutanga kugadzira zviro nekuzvitengesa munyika medu nekuzvitengesa kune dzimwe nyika chechipiri zvinokosha zvikurusa sezvakataurwa negurukota yatinamasa kuti tigadzirise ukama hwedu nekudyidzana kwedu kwakanaka nenyika yose mupasi rose tione ukama hwakanaka tione vamo neshamwari dzinotibatsirawo nekutipa mari nekuvhurawo mikana imwe yakawanda yekuti vanhu vemabhizinisi nevamabhengi vawane mikana yekukwereta mari kune dzimwe nyikawo mari inenge ine mutengo wakaderera unoita kuti zviro zvedu zvifambe zvakanaka saka ichokwadi kuti zvose zvimwe zvetida kuita izvi kati zvinoda mari yekuti tikwanise kuzviita tizvisviti tizvigadzirise saka izvozvo zvinoitawo kuti vanhu tikavanhu netariro yavo nezvavari kukararira zvichange zvichiitwa tinge tichinzwisisa kuti iye zvino nyika yedu tine dambudziko rekuti hatina mari yakakwana yekune dzimwe dzeopon dzemari inonyatsa kuti tikwanise kuita zvose zvetoda sakani vakaramba vachitsikidzira kuti tinoda kuti tigadzirise ukama hwedu nechekutanga chechipiri toda kuti tishande ngatishandei nesimba munhu wose umwe naumwe paari pabasa paari tishande nesimba kuti zviro zvedu zvifambe zvakanaka ti vanogadzira zviro tozvigadzira zvakanaka zvokwanisika kutengesekawo kune dzimwe nyika towana mari toda kuti tigadzirise.
Thank you so much. You can translate that, Mr. Chonga.
Yes,
the other people.
I asked Mr. Zembe whether all these programs does not require or do not require capital. So he's saying that's one thing that may impede these projects because people who are going to do this or who are going to work, they need to be paid. And for money to come in, we need capital injection from other countries. He mentioned other institutions like World Bank and IMF. So these are areas where the government need to maybe look at before they dish out or say what they are going to do without money. Mm-hmm. Either they have the cash or it's just going to be a pipe dream.
Yes, we've got a caller here. Kulo Baba Makaya, lapha ecingweni. Baba Makaya, uchona njani? Yeah, itini impilo lapho khona?
Hayi, right. Ngapha si portalism lina kakhulu.
Yeah, akutsho Baba Makaya ukuthi i 100 days kaMnumzana Mnanga kwa lo hulumende wakhe. Wena ubona njani kono ukuthi bathi sebelungisa lokho kuthi ay 3 target driven economic project proposal. So kuyasebenza kumba kusebenzi kono?
Well, angazi baba ukuthi njengokwami esikhathini esiningi ngiyabe ngikhangelele inkokelo esabe sizikhethile ukuthi zizasela njani neziyalandelela njani uhlelo. Kodwa ngibona ngani bangisese eli kakhulu ukuthi ngitsho ukuthi kuzaphumelela kungazophunywa ukuthi uhulumende kababa omnangagwa ngiyona ngiyokulumende ngaleyana kade esefuleka loba ndizokuthintha ibizo angifuni ukukommenta ngithi mina kuzalunga mhlawumbe mina ngokwami ngizake ngibheke muntu kuzayenza kanjani.
Wena bufisa ukuthi benzeni kumalanga lawa likhulu 100 days alandelayo?
Ngabe kuya ngani, ngabe kuyalungisiswa imithetho kuqala ethize elingela ukuthi ubani lobani akhululeke ofuna ukusebenza ngokuthi ezinto zisesaba lokuzenza ukuthi uzawuthi usuphandile kufike kudilizwe kumbe kudonsele emuva. So imithetho enjalo bengikhanya ukuthi mhlawumbe baqale bayilungisise icace siyibone ukuthi sicacile.
Aha, sibongele kakhulu mnumzana Makhaya. Yeah, so Chunga, what Mr. Makhaya is saying is that it's too early for people to make conclusions right now about what the government is going to do in 100 days. And he further said that he wishes that certain laws should be transformed so that people are free to do anything, people are free to invest, and all those kind of things. So I think the risk factor in Zimbabwe is a little bit high. So maybe we're going to ask Mr. Zembe about how best that can be addressed.
Okay. Yeah. But before we go to Ms. Zembe, we have Mr. Sithole, who is in Zimbabwe. He's our caller. Vastole Magadi. Oh, we have lost him. So you can...
Yes, so Mr. Zembe, just briefly...
Hans Varipo Vastole. Hey, Vastole, it's in Urombo Tata Pesana. Hanzi tapesa na mimba ya raundi. Aiwa Amerika hili nani? Amene imikurise ikoko.
Kulova wana kisa za hizo.
Tipe iwo pfungwa zenyi pa msarepe urukure ati nae.
Ini zinona sukuge vantika mbo pa urene imu kana. Tumbo wana zaika di promisa kuti. Namba sei. Ndiri nani kwa ngufumi kuda vakoniwa ndinongo vangu chindi eva dai vasato jazwa muroi kamo maru shanti na vatira mabara asika katari kuti uri vona uiti vano mapurisa ndiri ndiri kuita kutukai dai vona pa pane road leader kuvesheni kwedu vano vanonzi panjani ndipo vaigarira ipapo patima vanhu vaingodarika vemushigatika ndoda vasina mulaisensi apo vasingodarika nepatina mulaisensi kuti tinafuzaita basa rei kataita zvishaiwazi basa ravo nderei nokuma vanhu vanofanirwa kuchinda varingodarika vachinzi bhadhare ma$10 kana vanzi bhadhare ma$10 vobva vanzi vanyorerwa tiketi ndimwe zuva ndakamboiverenga tiketi vanje ndikaona kuti hadiverengeki chitai chinenge chitaine here chandakanyoka pamava tiketi racho kuti kuti tirudziva ichishayiwa nokuti akusinganyoreke kuti ifaindiiwaamba aripo achimbokontrola mapota zvina kuti masoja akadzokera ka mabharaki mapota akasara ariyeta
asi Vastole, tiri kunzwa mashoko ekunzi mauto acho ari kushungurudzawo vanhu, imi muri kusangana nazvo here?
Kushungurudza vanhu ndinoona sokuti munyika medu kamuna vanhu vanodzamutoro zvokuti vanozopesa dzimwe nguva vawanzira masoja acho, masoja votsamwawo vovarovaka nokuti vanenge vatsamwawo vanhu vose sokuti ini ndofamba kandopatrola munyika. Saka ndinoona maredbloko avo ka hapana zvakawanda zvitombo vanongobuda chipupa asi mapurisa vaitoka vachifamba vane mota yako unofanira kutofamba uine mari kutoziva kuti ndeye mapurisa asi zvino zvinogona kuorder to border usina kana sinda vamubvisa saka hazvisi nani here izvozvozvo nokuti nyange tikamabvisa ndikaa mapurisa tinototanga kutoshungurudzwa kuvese kudarika zvatingafunza tiri kushungurudzwa nemasoja acho.
Ah, thank you so much. Asi ndakanzwawo mumwe andakambotaura naye kukwekwe kwashitara kuti hanzi takaenda kunomhangara nyaya yedu kumapurisa zvikanzi endai mumhangara kumasoja. Aiwa maita basa wa stole, thank you so much. Ndizvozvo. Ndofunga pijani zvaruda kutaura.
Oh, maybe first you translate.
Yeah, do not translate, but pijani ngaruda kutaura something.
Chimbo translate ndozvo.
No, he was just saying that he supports the presence of the army. He says it has helped to rein in the police because he alleges that the police were being corrupt and people were being, I mean, were made to pay bribes for them to pass through roadblocks. And he said at most areas where he lives, you would find only one police officer at a police station. The rest are on the road looking for money.
That was different. Yeah. So before we go to, PJ, kumlani, akungena enhlelweni. Baba kumbula yeah kunjani kumbula
hayi ngahlukani
nyaphilis
abalale lapho naye nabasakazi bakho nabo lapho
hayi siphile kakhulu so wena ubona zani mnanga kwa uza kwenzani nge 100 days baba
eh mina bengicabanga ukuthi sinikeze ichance nyana yabona hey sakiwe ipolitics phethwe idiarrhea yepolitics politics yemfuthe imgwaqo ubunene konke yengene kudleni iyo yenza yonke into lapho. Kodwa bengasifisa ukuthi abantu bamnikeze ichance sihambisane sonke siyeke into zepolitiki sizame ukuthi siphakamise umnotho. Maye ngakwazi yena kuphela ukuthi astabilize umnotho. I think njengabontanga singabona ukuthi nathi singaphuma kanjani emnotheni ostefu. Yiyona inkinga esinayo kakhulu indaba yomnotho.
Kodwa ke nxa sukhangele sibili 100 days angikhona ungazani zilutshwane ukuthi
kakhulu lapho. 100 days ngicabanga ukuthi izomfaka under pressure yona. Kodwa njengendoda enesifiso nathi njengabantu sicabanga kufanele ukuthi sivele simgxeke nje. Kufanele simnikeze ifansi simbone njengendoda enesifiso. Siyabona naye ukuthi ufuna ukusebenza ukuyimisela.
Ye, manje nxa sikhangela khumbulani into ezinhlanu sibilo ongazifisa. 1 yilokhu, 2 yilokhu, akutshela uZulu. Kwini okufisayo?
Okokuqala nje. Ukuthi avuselele umnotho.
Aha.
Cabanga ukuthi manje avuselele umnotho njengabontanga. Sizozama nathi ukuthi sibe senza ama small businesses, sizama ukuthi sibone ukuthi sesiphuma kanjani. Then kuzoba le creation of employment, ma abantu bekwazi ukuthi bayisebenze bona bayenze lokho ongabaphilise elizweni. Yona into yaqala engicabanga ukuthi ibaluleke kakhulu ukuthi umnotho stabilize, simame umnotho. Then abantu bazobona ukuthi bazophuma kanjani.
Aboni ke hayi sibona ngazani khona apho wena uchaze umnotho. Silethe bengxenye akulungise kumbe engakwenzi.
Engibheke kakhulu nani libe seni-stepa down lapho sinikeze abasakazi abasha size ukuthi bathile.
Hayi siyakuzwa. Sibonge kakhulu kumbulani wathi kusasa. Thank you, Baba. Yeah, thank you so much. That is Kumbulani. You know, when Kumbulani comes here, he lights up the whole kind of thing, you know, every time. So he says, give Mr. Mnangagwa a chance. You know, he's very adamant about that. And he says, at times, this political, I won't mention, you know, kind of thing. So he doesn't like that at all. But the primary thing, according to him, Mnangagwa must revive the economy. When he does that, he says there are ripple effects. There will be creation of employment. There will be all kind of good things in Zimbabwe. So he says, okay, give me a chance to actually do that. Maybe we can go to PJ now.
Yeah, that's okay. She was raising her hand. She reminded me of my days in school.
Yes.
I just wanted to mention that I want to add on what Mr. Magaya was saying. A lot of people that I talked to were saying the first port of entry that Mr. Mnangagwa should have done was to align the laws of the country with the constitution, which is no longer a new constitution at all, because it has taken them so many years as ZANU-PF government to align the laws of the country so that people can have freedom of speech, freedom of doing everything without being scared or being afraid. Ndozvandina nechida kutaura kuti ndina nechida kutsinira pane mazwi ataurwa naMagaya kuti izvo chinhu chekutanga chaicho chanyika chifanirwa kuitwa navaMnangagwa, President Mnangagwa, ndechekugadzirisa mitemo yenyika kuitira kuti mitemo yenyika iyoyo ndiyo yozogadzirisa zveupfumi nezvimwe zvakadaro kuti inge ichiita in line ichiringana nemumbiro remutemo. Vakangoita saizvozvo zvimwe zvese pamwe zvinobva zvazongo
the fallen place.
Mbemfunokuzezela khona lapho kukhulunywa ngumnumzana Magaya lapho kutenana imithetho yethu yiko lapha kumele aqalisile khona ngoba imithetho yiye emigoqo ezintweni ezinenye angavela aluguqule imithetho ekhona ukuze ihambelane lesisekelo sombuso. Isisekelo sombuso sikubeka sobala ukuthi kumele kwenziweni ukwenzela ukuthi ilungelo lomuntu wonke elizweni, ilungelo lokuzikhulumela imbono yabo, ilungelo lokwenza konke okufunekayo ukusungula amabhizimusi ukuze umnotho welizwe uthuthuke kufuna konke hambe phansi kwemithetho ekhona kusisekelo sombuso welizwe.
Yeah, we just will pitch it, siyabonga kakhulu. So in terms of you know what this president is trying, you know, when you look at the three target driven economic projects plan, maybe he's targeting at things that are soft at the moment. So maybe Chipo Mkonza is going to answer some of the issues that we are trying to ask people. So what we can do, maybe let's take a caller and then go to the guest. Yeah, that is Chipo Mwenza, Mukonza.
Okay. Tina mkoma Ephraim wari ku Zimbabwe. Magari mkoma Ephraim. Siduruka imbichana kubva pa radio yenyu mkoma Ephraim.
What is in the
Siduruka izvakare tiri kukunzwa ipapo pa radio. Aiwa, mani makavhara. Kana mune vamwe mumba havachanzwa zvamuri kutaura. Tipeiwo maonero yenyu paurongwa hwehurumende hwekuti mukati memazuva zana vane zviga zvavakatemerana kana matageti avari kutariswa kuti vange vachiburitsa.
Ndaifunga kuti zviri nani kumbovapa nguva yemazuva zana achitumboona. Ndinoona hangu vanhu vachingoti hurumende ndio hurumende yanga ingoripo. President vavapo ava azaimboita kuti vangati vopinda pachigaro vobva vabvisa vese vakanga vari muhurumende yavamugabe, nokuti vamwe vacho ndovaaipika ndovaiziva zvikuitwa munyika. Saka kuti vangopinda nokuti kuda kutora vechidiki, ndinonzwa vangu vamwe vachiti vakangosiya madhara, ndoda ngotora vechidiki chete, vongotora vechidiki ivo kana vakamboshanda navo vanhu ivavo, vongovarasa vese vakanga vainavo. zvinongozonetsa zvaigonzonetsa zvese zvazvakaita kuna vamugabe vanhu kuti vakanga vorasa vanhu vavakanga vachishanda navo vavakabva navo kuondovesa vanga vavakuvarasha saka ivo vamunangagwa dai vakapindawo votanga kurasha vose vavakanga vashanda navo zvaingozovanisa zvichimberi saka ngati zviri nani timbovapa nguva kana taonawo nguva iyoyo yadarika pasina zvaiitwa zvatinoona tozotanga hedu kutaura chete kutongoti vanhu vanoopozawo havashayikwi asi zviri nani ndozvokuti tichitarisa kuti kubva zvavapinda vari kumborwisa zvimwe zvakanga zvisingagoneke navamugabe zvokuti vakaridzisa maministers vari kuda kubvisa maembasi kune dzimwe nyika asina basa vari kubvisa mamwe mayuti ainzi mayuti ofisa anga asina basa ravaita vaingohora mari mahara vakabvisa 51% saka zvinhu izvozvo ka tinoona kuti nyangwe mubhaibheri tikatarisa po akanga ari saurayauraya vanhu tikada kutarisa zvavakabata kumashure ka tingatadza kupakuva nechatinobata nekuti po akanga ari munhu aiuraya vanhu asi akazotendeuka nyangwe vaine zvavakamboitawo kumashure munhu anotendeuka ozotanga kuti ita zvakanaka otoshanda zvinokuti vanhu vanotozoshamisira kuti ko munhu wataifungidzira kuti akashanda navanhingi anga ari muhurumende yavanhingi ingava kutoshanda wanhu saka ngatimbovapaiwo nguva tomboona kuti pamazuva 100 pazvinhu zvavaimbamisa zvinenge zvaitika hapana chinhu chavangachinja ne2 wiki dzavapinda idzi nokuti nyika yanga yaondongwa zvekusvika pazero saka kusimuka kubva pazero haungangosimuka uchitanga kutomhanya ende zvavari kutanga nazvo izvo zvavatanga nazvo kugadzirisa ndozvinhu zvakakosha zvacho zvokuti vakatanga izvozvo vozoenda kuno zvimwe vari kumbozama tisingaziyo zviri kuti kungava kuti tivhara here basi pane zvatiri kuonawo zviri nani nokuti kana uori hwaiitwa ka izvizvi zvakuita vatimbota kakutya vachitasekakutya mbichazvo
yes thank you so much mukoma Ephraim
saka zvinoneta kuti titi isu tinoda kuti tivabvisetoti havangagoni kuita zvizvozvo nokuti zvinhu zvavari kupromisawo pane zvishoma zvatiri kuona zvavari kuita netwiks dzavo zvati taona so
farmaita basa zvikuru mukoma Ephraim morara zvakanaka thank you so much Gibbs mkoma Ephraim is saying that please give time to President Mnangagwa and his team give them allow them to try in those 100 days whatever they can produce he says it was not possible for President Mnangagwa to kick out what people are terming as the old guard in his government because they are the people who were working previously in those ministries or in the government who know better than the young people who are inexperienced, who some sections of the society were calling for into the government. He also touched on the Bible. He said Paul was Saul, who was harming people. He was killing people. So he says even those who are saying the president's past is tainted, give him time, he may have changed. That's what Mkoma Ephraim is saying.
Wonderful. So now we are joined by Mrs. Chipo Nyamwena Mkonza. She's an economist based in South Africa. Nyamwena Mkonza, good evening.
Good evening. How are you, sir?
We are fine. And you?
I'm good, sir.
Now, tell us, there is this so-called three target-driven economic projects plan that is being done by the government of Mr. Emmerson Mnangagwa. What is it all about? You know, some of these project proposals and whatever is always NGO oriented. So is this going to be tangible or we are just hearing some kind of, you know, some kind of what air, you know?
Thank you for this opportunity. The three target driven project that Mr. Emmerson Mnangagwa promising that he has laid out is a project that is aimed to revive the economy, that is aimed to build the economy of Zimbabwe. From the project, we get a sense that Mr. Emmerson Mnangagwa, he understood the situation or what was bad in Zimbabwe. Mm-hmm. So they're trying to provide a solution so that they can revive. One of the things that we've been experiencing, cash shortages, we don't have a currency of our own, mm-hmm. we don't have employment, we want to create jobs. So he knows, he comes in as a person who understood what has been happening, and they are trying to provide solutions. And we can say the targets, they are good. They provide a beam of light, say something can happen if it is implemented. Mm-hmm. But the challenge that we've always had in the past is we have good projects, we have good policies, we have good plans, but most of them, they end up gathering dust in the shelves. The implementation is the problem. More so considering the people that are around the president, the people that are around the president, they don't inspire confidence to us as citizens of Zimbabwe, to the investors outside. So it's good that they've provided a target plan, we take a cautious approach to see whether it's going to be implemented, because these old guys that have been there, they don't inspire confidence. So we are saying, what is it that is new that they are going to do? Yes, the plan is there, but the system has not changed. We wanted a new system that is going to come up with a plan and then they implement it. So for me, I take a cautious approach. I say wait and see attitude, a wait and see approach as citizens that are taking, or also investors that are also taking, to see what is he going to do. Are they going to implement it? Are we going to see anything in the next 100 days, in the next 3 months in office, in the next 6 months in office? So it's a wait and see attitude that we have.
Thank you so much, and stay on the line. Lapha khuluma ngakho ke Jonga, uthi ke kumele abantu bebone babukele ukuthi kwenzakalani. Uthi kuyazi ukuthi imali ayikho eZimbabwe. Njalo nxa sekhangele ukuthi abantu phela bayabhala bebhala sibili kube mnandi emaphepheni lapha ukuthi i-project proposal yami inje inje, bakuthengisela ijodo even elibolileyo
blueprint
kakhumbula zimaset konke lokhu kumnandi okubi xa ukubala ikutsho kwakhe. So kuze ubuye ukuthi i-implementation manje ukuthi isebenza phela PJ, isebenza phela Jonga, qha akuphumi lutho. So uthi abantu abaningi abo kuhulumende badala kakhulu, sebehlale kakhulu uhulumende lokho bekhona. So akaboni ukuthi ungaphuma phakathi khonapho. So uthi manje okutsha kuyini system lokho ikhona phela.
Hayi ba, ndirofunga ukuthi dzimwe nguwa vakuri vavo vanogona kuzotuma vadiki kuti vaite basa.
Yainxa ungezakala kodwa kulashuwa. So uthi sibaleke ku Facebook lapho kuti abantu bathini. Uloduma Sibanda uthi roads were last maintained during Ian Smith's time. Uzobuya ke omunye obhalileyo nguJustin Ngwenya uthi njani mthwakazi omuhle, ngilibukele live ngiseBotswana. Kuzobuya ke lo Ruben Ngwenya usekhulumisa umza wakhe lapho uRuben Dlovu khulumisa uNgwenya uthi utshona njani. Kuzobuya labanye ke abathize ababhalayo, sibone wena ulobani khonapho abange bebhala
ndinemteereri ndiari parunare.
So abanye babuza ukuthi kati lapha sokuhamba njani. So uthi sibatshela abantu ukuthi lapha sikhuluma ngesiNdebele, ngesiShona, langesikhiwa. So bebebuza ukuthi kanti sokungena isiShona lokunye lesikhiwa kuhamba njani. So kumele bebakwazi khonokho.
Regathi mbonzi wakho na mutereri anzi pana anonzi Mkoma Mafu makadi.
Nani Mkoma Jonga muri
TV. Ndiri mpenyu ndagona here kudaidza zita here.
Manya togone zvezvi ndiri pagoko
apa. Pagokwe nembudziya, gokwe kana, gokwe dzakawanda gokwe kaidzi.
Gokwe sauti nemangwe.
Gokwe nemangwe.
Ya, ndino, ndoda kutaura pa taura na Mkoma Ephraim apo. Va taura chezvezvo kuti vakomana ngati vape nguva tione kuti vanokundikana pari pasi. Asi ndinotipoka nenavo panyaya yekuti hanzi vangodzorera vakuru sezvo vari vanhu vagara vachiza zviita. Ngapapindoi ndiekitiki ndipane ramangwana ratotarisira kuti ringe rinoita pfumbudzo yenyika, nokuti atikatarisa ava vakuru ava vane nguva zveshuwa 37 years bati hapane chati chabuda. Saka ndinotodai handimona kuno kune mangwe dai vemutema vatibatsira. Kuna bhishopi ava vezetisinemiya mutendawo vakapisa dzimba dzevanhu dzinosvika dzinopota kusvika zana. mazama chumaru apur asma purisa pasha kaita wama purisa itu raga tu batu kuda tu kita dibatikan panjumbo yaro kuda yus
inya ya ka mangaro wama purisa kai
ya mangaro wama purisa asma purisa japana apani kita dicai itu kau bapari nukwa Oktober
manji isu dambu zikoranti narendera kuti atigone kuti tizeye nekuti kana iri kumaoko emapurisa atizeye kuti yasvika upapi asi makakwanisa henyu kungoye uchidza mapurisa kudzokera kumapurisa kuti timbotitarisirai wenyaya iye yavamutendi kuti yava papi tinovimba kuti vanotibatsira but tichimbotarisa iwe nyaya yatiri kutaura imimi muri kuti you support the idea of the government people giving them 100 days but you disagree with Mr. Ephraim on the issue of the old guard. You support the young Turks, yeah?
Yes, yes, I support the young.
Saka ndewapo wamunotarisira kudai vakapinda muhurumende wechidiki?
Hello?
Vamunotarisira kudai vakapinda muhurumende wechidiki vamungafunga kuti vaiita zvinhu nenzira dzakasiyana nevaripo ivo.
Ndinotarisira kudai vakatorwa nekuti tikatarisa mubapo kubatiri zvanupiefune vayamwe varipo hatingamboti vangori vanhu vakuru vega vanoziva zvavanoita ivo vadiko vari vane varipo but vachiudzokana nevakuru maelders vanenge varipo vashoma vanovapinda tombotarisa bcause mukatarisa isu vechidiki hatina mabasa izvezvi soro takaenda ende mukatarisa vakatungamira kune chidiki vanhu munhu atori akura saka hazvitoshandi zviri maonero angu.
Thank you so much mukoma mafu.
Aiwa ndinotenda mboa.
Thank you. Gibbs, I think most of the people, if not all, are agreeing that let's give them time. But Mr. Mafu here is saying he agrees with Mukoma Ephraim, but where he differs with him is where Mukoma Ephraim supports the old guard. Mafu thinks that the government could have been a mixed bag of young politicians and the experienced ones.
I still remember when Mr. Chinamasa was actually presenting the budget for 2018. You know, he mentioned issues to do with the international relations. And one of the things is ease of doing business with Zimbabwe. And to him, that's very key. And then he also mentioned the fact that exports versus imports, Zimbabwe is actually importing a lot of
more than what
more than expected. That's right. So for some people to actually say whatever they're saying today is because of that kind of imbalance. So let's talk to Mrs. Chipo Nyamwena Mkonza about this kind of an issue. So how does Zimbabwe balance the kind of exports imports imbalance, Mrs. Nyamwena?
At the moment, what Zimbabwe needs is to revamp production in Zimbabwe. We don't have production. Our production facilities, some have closed down, some are not working. So for us to get into a situation where we'll be exporting more than we import, we need to produce in our country. We need to get Unilever working. We need to get our production companies working, up and running. And until that happens, we'll continue importing. So the first thing, the first point of call is the point of call is to have production systems working in Zimbabwe. One, if we have that, we create jobs. We also create something that we can be able to export into our country. The farmers must be able to grow cotton, must be able to grow tobacco. That when we have those things, then we'll be able to export. And for some time, that has not been happening. That's why we were importing even cooking oil. We're importing most of the basic commodities from South Africa, from neighboring countries. So we need to get production facilities up and running in Zimbabwe. The farmers must be inspired to produce more. We need to have our producer pricing system up, so that farmers are inspired to produce more. We need to open up all the factories that have not been working so that production starts. And when that happens, we might be having a good year, 2018, and going forward. I want to agree with other callers that have been saying the first 100 days, we might not see significant change. But what is important from the speech that Emerson gave is the political view. You can see politically. So maybe because of that, we can see something. But like I said, it's a wait and see attitude. Whether they're going to implement, whether they're going to be consistent with the message that they have started with.
Thank you.
Maybe we can hear from PJ what she saw in the supermarkets in Zimbabwe.
The supermarkets that I managed to get into, they were well stocked.
With the products from Zimbabwe or imports?
Mostly products from South Africa. Because like the Pick and Pays and the Spars, most of their products, they get it from their franchise, which is in South Africa. So most of the products that are in the supermarkets are from South Africa.
So ute ukhangela sibili sidolo sibili ngaphandle kwe Greetamens engasekhoyo ama kulabo choppies lo indawana ezinjalo abantu bayenelisa ukuthenga yini nxa ukhangela ukuthi kuza jinja yini khona ukuthi abanye bayenelisa kumbe bayenelisa kuhamba nje
Lokhu supporter umnotho wase South Africa ngoba kuma supermarkets lapho engene khona uzafumana ukuthi ngabo ama supermarkets aphumeleleyo sibili yibo o Pick and Pay abo Spar
Choppies
Choppies bonke abathola ama products abo avela kwele South Africa awukuningi ayisikho ukulungiswa ngase Zimbabwe okutsho ukubana thina lokhu supporter wa umi-economy wase South Africa.
Kodwa kunye ongabulala enxa uhulumende kamnanga ngokuthi nge 100 days lezi ospataleni abakho.
Ospataleni bakhona into bayaphila njalo. Bayathengisa la libondi nothi lona lelo. Balithengisa le US dollar balithengisa. Kodwa ngingakayikhatshana umngqondo obuyileyo lapha ngokuthi njengoba nesikhathi sethu sesingasavumi kulomunye obuye lomngqondo ukuthi abasakhulayo abala lokhuzeni abalandima abayiphiweyo kuhulumende lo kamnangakwa ngiyavumelana lawo abasakhulayo kanye labesifazane bayakhala kakhulu ukuthi abayinkludwanga la President Mnangagwa vanga vachifanirwa kunge vachipane mutaure wamataura naye angachiti zvangachichema nekuti vechidiki havamo muningirini hapana ndima yavapiwa hoyo kuti vatambe apa pangoiswa madhara madhara iwaya kunze kwemadhara madhara iwayo zvikare pane vechi vanhukadzi ava vashoma shoma zvikuru zvekuti naivo vari kuchema kuti dai vange vachi vaitwa included muningirikine nemugumurumende umu nezvese zvikurongwa zvese zvinotoda vanhu kadzi pamwe chete nevechidiki ndinovimba munobvumirana nemi neni sisichipo hello
yeah what is
mirana nemi especially panyaya yemadzimai madzimai haana kupiwa mukana
kana
kushaiwa confidence nemadzimai emunyika yedu here ore kuti tine madzimai asiri kumira panzvimbo but ndinoona sekuti vamunangagwa havana kutatarisisa zvakanaka also panyaya yekupa vechidiki ito zvanga zvakakoshe zvakanaka dai vakanga vakasanganisa vechidiki nevechikuru vakabvisa masoja akadzokera kumabharaki kuitira kuti vamwewo vanokwanisa kuunza confidence vanokwanisa kuunza kuti vanhu vatarisire kuti pamwe pane zvingachinji vave mugovernment pada zvingaita kuti vekunze vane mari dzavo isu sevanhu vemunyika tive neconfidence nehurumende yedu zvino kana vamunangagwa vakunyema madzimai isiri kuti ngatiiteiwo zvigaro zvakati wandei zvinopiwa madzimai tiri kuona sekuti tiri kudzokera kumashure tikati fambe mberi totidzokere kumashure
Thank you very much, Chipo Nyamwena Mkonza. I think we've just run out of time. Yeah? There's no extra time. Sorry, we're out of time and we have to leave it there. We thank our guests this evening. Prasetis Jeremiah, who works with VOA Studio 7, economist Jackson Zembe, and Chipo Nyamwena Mkonza. She's in South Africa. And thank you so much, Chonga, as usual. Yes, this is Kips Dube in Washington, D.C. Bye-bye.